manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 11/2025 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio vati hurumende yeAmerica haisi kuzomira kupa rubatsiro kune vanorarama neHIV pasi pechirongwa chePepfa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura zviri pamutemo kutanga kwemisangano yedare remakurukota vachishoropodza uori. Tichatarisa mamiriro akaita upfumi apo RBZ iri kuti vakawanda havasi kuendesa mari kumabhanga zvokanganisa upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio vati hurumende yeAmerica haisi kuzomira kupa rubatsiro zvachose kunyika dzichiri kubudirira. Vachitaura nepfenyuro yeSirius XM nezuro, vaRubio vakati zvirongwa zvakaita sechehomwe mutungamiri wenyika yeAmerica chekubatsira kurwisa HIV AIDS kana kuti President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, chabatsira vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million kubva muna 2003 uye chichaenderera mberi. Asi vati vachatanga vaona mashandiro acho nekuona kuti mari dzemitero yevanhu vemuAmerica hadzisi kushandiswa zvisiri izvo. Hurumende yeAmerica yakambomira kupa nyika dzichiri kubudirira mari kwemwedzi mitatu ichiongorora zvirongwa zvose zvainge ichiita. Kubva muna 2006 Zimbabwe yawana mari inosvika 1.7 billion US dollars kubva kuhomwe yePepfar. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vakamboudza vatori venhau kumucheto wemusangano weWorld Economic Forum kuDavos kuSwitzerland kuti pasina mari kubva kuAmerica Zimbabwe yaizotatarika munyaya dzezveutano. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Inyaya yakanaka dzataurwa naMarco Rubio Secretary of State wekuno kuAmerica. Pamusana pekuti PEPFAR yabatsira vanhu vakawanda kuZimbabwe kuSouthern Africa vanenge vane chirwere cheHIV AIDS kuti vawane mishonga nenguva. Nokuti vanhu ivava vanenge vane chirwere cheHIV vakasawana mishonga yeHIV vanoparadzira chirwere uyezve ivo vachipererwa neupenyu. Kwoita yatinoti iyo resistance kumadrugs aya kana mishonga iya inorapa chirwere cheHIV AIDS. Saka chirongwa chakanaka chose kana vari kuti programu ngaiendere mberi yePepfar.
Iko kuZimbabwe PEPFAR iyi yanga iri kuisa mari yakawanda sei uyezve zvimwe zvirongwa zvavanga vari kuita ndezvei?
Chatinoziva ndechekuti America gore rega rega kuZimbabwe yanga ichiisa mari inosvika kana bilioni US dollars maactual numbers anenge ave nawo. But chayanga iri kuita ndechekuti sezvatinoziva Zimbabwe at some point about 25% yemadzimai anga akazvitakura aiwanikwa iwane chirwere cheHIV AIDS. Iye zvine izvi manumbers iwayo adzikira zvakanyanya nepamusana pezviri kuitwa neprogramu yePepfar yanga ichishanda neUSAID. Saka ndinoona sekuti Zimbabwe will continue to benefit kana tikasawana programu mhomiyo yepefa zvichakonzera kuti dambudziko reHIV AIDS ridzoke futi zitanga takufunga kuti raakupera.
Munoona Zimbabwe neavo vanga vari pasi pechirongwa ichi vachitambira sei zviri kutaurwa izvi?
Munhu wese zvake muZimbabwe neanofanira kutambira danho iri nemufaro. Pamusana pekuti hurumende yanga ichifanira kunge iri iyo iri kuisa mari kuti vanhu vane chirwere cheHIV AIDS vawane rubatsiro, but hurumende sezvatinoziva yanga iri kuzvitadza. Chirongwa chakanaka nokuti munhu wese ane hama kana kuti anotova nechirwere cheHIV AIDS. Saka chatinoda ndechekuti vanhu vanenge varwara neHIV AIDS vawane rubatsiro nokukurumidza, uyezve chisaramba chichipararira muZimbabwe.
Nyanzvi munyadzo zveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushora zvikuru nyaya dzehuori apo upfumi hwenyika woramba uchitatarika, makambani achivhara, mari yemunyika ichiramba ichishaya simba. VaMnangagwa vataura izvi pakuparura kutanga kwebasa kwedare remakurukota kuState House muHarare nhasi. Vati havasi kuzotendera nyaya dzehuori zvachose uye kupana mabasa nechikiribede. Vaenderera mberi vachiti vanhu vari kupiwa mabasa ehurumende vanofanira kunge vaine unyanzvi hwacho, kwete kuita zvechizivano neuori. VaMnangagwa vati izvi zvikaitwa zvichaita kuti nyika ikwanise kuzadzikisa muono wavo wekusimudzira magariro evanhu panosvika 2030 kana kuti Vision 2030. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCheckmate Consultants vaGibson nyika dzino kuti tinzwewo maonero avo.
Ini mashoko makuru andabata aturwa nemukuru wenyika ndeyekuti makurukota ngaasimudzire aende pachinhano chemberi pane kubata kwavari kuita basa. Zvinotaridza kunge mutungamiri wenyika ari kuda kuvasimudzira kuti varatidze hanya zhinji neshungu zhinji nemabasa avari kuita, kuitira kuti zvimiso zvakatarwa zvemuono uripo weZimbabwe zvibatike.
Vabatawo nyaya dzehuori dzavati unofanirwa kupera. Munoona here kurudziro iyi ichitambirika vanhu vachigona shuwa kuti huori hupere mukushanda kwevanhu mazuvano?
Ikurudziro yakanaka iri kubva kune mutungamiri wenyika, asi dambudziko rinoitika nderekuti huori kuti hupere zvinenge zvichida mabandiko ose anobata nekuona kwekupedza huori, kana kuti pachirungu katingati kuridyusa huori asimudzire pamwe chete. Asi izvi hazvizi zvemabandiko mazhinji waya, zvinotangira muvanhu. Muchandoona kuti zvimwe zvinhu zvaakuitika ndezvekuti zvava nyore kuti vanhu vangoburitsa mari vachida kuitirwa nezvimwe zvinhu zvinyore zvavanokwanisa kuita zvega. Saka tinotoda kutoti vanhu kuti vagamuchire pfungwa iyoyi vave nepfungwa itsva yekuziva kuti ramangwana ritange rakazojekera vana sei.
Pabatwa nyaya yekunzi makurukota nemaministri avo vapotewo vachidzokera kuvanhu, vachinonzwa kuvanhu, vachizadzisa shuviro dzeveruzhinji, zvambenge zvichiitwa here kumashure uku? Munoona zvichizadzisika here?
Chikuru chandoda kuti nditaure ipapa ndechekuti ukaona mutungamiri wenyika akuramba achidzokorora pfungwa idzodzi, zviri kureva kuti pane chavari kuona chisiri kubuda zvakanaka. Ndinorangarira pfungwa iyoyi vakamboitaura zvekare gore rakapfuura pawakaparira sangano yokutanga yemakurukota wauya zvekare. Saka izvi zvinofanira kuti zviitike nekuti yatingati leadership pachirungu inonzi from the people to the people, zvabva kuvanhu yazvidzokerawo kupi kuvanhu.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCheckmate Consultants vaGibson nyika dzino vari parunhare naIvan Zisininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Evans abatawo nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswa neUniversity of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
maito enyu azvininga vamunanga munhu akadzidza kutaura zvinotapira asi dambudziko riri pane zvinozoitika mushure mekunge vataura mukatarisa nauro dzese dzavapa kunyika kubva vachitanga kuva purezidendi hapana chamunogona kunyanya kushora asi pakunoita ndo pane nyaya vanogona kutaura kuti uori hwakashata asi vane vakomana vavo vari kufamba vachiita zvouori vanogona kutaura kuti mishonga yakashata asi vane vanhu vavo vanofamba vachiita zvemhirishonga vanogona kutoropodza chipi nechipi asi zvavanozoita hazviratidze kuti vanotenda zvavanotaura
vabatawo nyaya yekuti makurukota atarisiswe mashandiro avo kuti basa renyika rifambire mberi zvakanaka munoona here makurukota achigona kuita zvinoita kuti nyika izoti aiwa basa rafamba zvinhu zviri kufamba zvakanaka
vazvinika kufambisa basa kwamakurukota kunoenderana nepavari kufambisira basa rake tikatarisa muzimbabwe izvozvi zveupfumi hazvi kufamba zvakanaka pane zvinhu zvizhinji hakwana mari chaiyo chaiyo yekuti tetarisa ngatitarise bazi rezveutano nyange vakada kuti vafambise basa zvakanaka iko kusina mari yekuti zvipatara zvishande zvakanaka hapana chinofamba environment mavari kushandira makurukota aya nyange vakanzi vaite basa zvakanaka environment yacho haisi kuvatendera kuita basa zvakanaka
vataura nyaya yekuti makurukota nemaministiri avo vanofanira kunzwa kuvanhu nekusangana nevanhu nekuzadzisawo zvido zvevanhu zvambenge zvichiitwa here izvi kana kuti zvinogona kuitika here
hazvigoni kuitika vazininga nekuti makaro akawanda muhurumende yavamunanga zvinozotangira kwavari ivo chaivo chaivo nyange vakanzwa kuti vanhu vari kuda zvakati zvinoda mari ivo vachidawo kunokora vangagoni here kuti aiwa ndombomira kunokora ini nevamwe vangu kuitira kuti vanhu vawane kuguta hazvigoni nekuti makaro akawanda
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology musvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuPretoria South Africa naIvan Zininga weStudio 7. Matare maviri anoti House of Assembly neSenate aparura urongwa hwemwaka uno mushure mekumbotura befu muna zvita gore rapera. Pane mabhiri akawanda ari kuda kuzeyiwa anosanganisira ekodzero dzevakaremara kana kuti persons with disability uye mashanduro emasangano akazvimirira kana kuti private voluntary organization bill. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeparamende vaClifford Hlachiwayo vebato rinopikisa reCCC vachimirira Chipinge South.
Tine Mines and Minerals bill tinotarisa kuti inge ichikurukurwazve ipo mubatatanga basa ipapo tinenge yatoti medical services amendment yekuti titarisa kuti zvezveutano zvinonge zvakamira sei kuvanhu vese venyika yezimbabwe zvakakoshesesa izvi munoziva utano ndoupenyu kuvanhu vese titatarisa futi nyaya yeinsurance nemapensions evanhu
munenge muchitarisa kuti apa
kuti pave pane zvinhu zvikwanisiro zvakaita seizvozvo zvinge zvichifamba aya mabhiri atataura akatikoshesese mukati moupenyu hwevanhu ende totarisa kuti semembers of parliament tichamira nesimba kuti zvinoda zvido zvevanhu zvinge zvichibudikira mumabhiri akaita seaya
pane mamwe mabhiri here amukati muri kupokana nawo
hapane rimwe reprivate voluntary organizations bhiri rangaunzwa mazuva pfuura riya munongoziva kandere kumbunyikidza kodzero dzevanhu rekumbunyikidza kushanda kunenge kuchiita maorganizations kumbunyikidza vanhu vanenge vachibatsira especially kumaruwa uko nevanotambudzika munoona izvezvi tiri kuchema nenyaya yehealth vanosapota health kunyanya zvirwere zvakaita sana malaria mana TB nemamwe non-communicable diseases vana HIV and AIDS zvinhu zvaakutonedi mari dzakaita saaiuya achibatsira achisimudzira
ko pakuda kuvandudza bhiri remutemo apa kuti pasaitwe sarudzo muna 2028 riri kuuya here bhiri iri rakamira sei zvekunzi vamunangagwa nga varambe vari panyanga izvi
sezuva rekutanga hauzozivi kuti zviri kurongwa nezvipi asi hapana hurukuro dzakadaro dzamboitwa
Vanga wari mmiriri wechipinge South mudari reparamende wa Clifford Hlatshwayo webato reCCC vari parunare muHarare na Blessing Zulu wa Studio 7. Sezvo tinokokera mabasa mubato reZANU PF vapupura itogarepi ndokutanga nekuvabvunza nezvekuda kuwandudzwa kwebumbiro remutemo kuti vamunangagwa varambe vachitungamira.
Izvi tinowana kurudziro yedu zvikuru kuhomende kwatingati kuexecutive kana paine mutemo unoda kuitwa. Kana kuti kunoita imwe memba yeparlament inouyawo ichiti ini ndine motion yandinoda kuti itaurwe nezvayo, oisa muhouse todibeta pamusoro pazvo. Izvozvo kana zvauya tinozvitarisira. Tinowanazve ini semutungamiriri wemamembers of parliament wekuZANU PF, kana musangano wedu ukandiudza kuti watogare pitaurai namaMP tinotaura nyaya iyi, sezvo conference kwedu kwakabuda nyaya vazhinji vachiti ngatiwedzere kutonga kwapurezidendi namakore mamwe maviri kusvika 2030. Kana zvauya kwatiri ndo patinotangira ipapo kuti tizotaura nyaya dzakaita sezvizvi.
Ko zviri kutaurwa kapa madandemutande apa kuti ndo chinangwa chenyu chikuru kuZANU PF?
Kana zviri zvomumasocial media munongotaurwa, vanhu vachingotaurwa, tinozvinzwawo, tinozviverengawo, asi pari zvino hatina chatingati tava ne yatingati signal yekuti chiita izvi. Pari zvino hatisati tava nayo, ende tinovimba kuti kana zviriko kuhurumende, kana zviriko kuparlamendi, vachiri kuzviita, vachiri mubishi rokuzvigadzira, kana zvavapo munozonzwa nesu taa kuzvitaura.
Ko mamwe mabhiri aya akaita sekodzero dzevakaremara, PVO bill nemamwe aya,
Pataona tichitaura nevamwe vedu muparlamendi, taona kuti aya mabills among the legislative agenda yatakapuwa napresident, aya mamwe mabills akakosha zvikuru, anobata upenyu hwevanhu vedu. Atinoda kuti timashande nokukasira kuti zvinhu zvedu zvifambe senzira yatinenge tichitarisira. Saka tichashanda nawo, tichakumbira vaparamendiwo zvikuru kuti maresources edu kana kuti zvatinazvo zvose kuti tizviise mumabhiri iwawa kuti ange achinosainwa napuresident kuti uite mutemo.
Vanga vari vanokokera mabasa mubato reZANU PF muparamende vapupura itogarepi vari parunare muHarare na Blessing Zulu wa Studio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa dziri kukurudzira veruzhinji kuti vaite mubatira pamwe mukubatsira vechidiki kuti vasawirwe nezvirwere zvepfungwa zviri kunyanya kukonzeresa zviri kukonzereswa nekuoma kweupenyu munyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwewo wechidiki anodzidzisa vamwe vake nezvekurarama upenyu zvinenduramo uyewo akavamba kambani inonzi Wolfnesses Consultancy muzvare Eva Mokangani, vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zviri kupa kuti vechidiki vasagadzikane mupfungwa.
Kushaya mabasa, unemployment and financial instability inokwanisa kulida kustress, anxiety, kusagadzikana kwepfungwa nedepression chaiyo. Kune also substance abuse, pane lack of access to mental health or resources also, akaita sekushaya zvinhu zvakaita sana counseling, also pane academic pressure padzidzo.
Mukuru wesangano rinoshanda nevanakomana nevanhurume revarume Svinurai Vhuka nemadhodha Vatemba Nzounenda vanotiwo dambudziko rekushushikana mupfungwa iri rakadzika midzi muvanhurume vanosanganisira vakomana vachiri kukura.
Maissues andakaona mazhinji ari meja ari kuafekta varume anotanga nekuperera panyaya yenhamo, yedambudziko renhamo. Mukaona tikasolva nyaya yedambudziko rekusawana, nyaya yematambudziko aya zhinji yacho tinenge taipedza.
Nekudawo kwekuoma kwezvinhu muZimbabwe, Nyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti zvakakosha kuti hurumende nemasangano anoshanda akazvimirira vaedze kugadzirisa zviri kukonzeresa kuti vechidiki vazowirwa nematambudziko ekusagadzikana mupfungwa, kunyanya kuburikidza nekuvawanisa mabasa ane mihoro inobatika. MuZimbabwe mune masangano akafanana neReferendship Bench anobatsira vechidiki maererano neutano hwavo hwepfungwa. Masangano aya anoti pagore rega rega vechidiki vanosvika 10 nevasere kubva pavanhu zana rezviuru 18 per 100,000 vanozviuraya nekuda kwezvikonzero zvekusagadzikana mupfungwa. Mbuya Muchadura vemuHarare vanoti kurasa tsika dzechinyakare ndiko kwave kupa kuti vechidiki vakanganisike mupfungwa pasina anokwanisa kuvabatsira.
Patsika dzedu dzechivanhu chedu vana vese vaitoenda kwaambuwe kunyanya nguva dziye dzezororo, vamwe vaienda kwana tete. Izvi zvaitirwa kuti vana vagone kurayirwa kupangwa mazano kuti sei mazuva ano vasanyeudzidzise. Pamwe pacho isusu vabereki nenyaya yekuti zvitendero zvedu zvasiyana siyana vanenge vachipomedzerana kuti ava vanoroya uku unopuwa zvikwambo munoberekeswa.
Vakambosanganawo nedambudziko rekusagadzikana kwepfungwa asi vakakunda hosha iyi uye vave kubatsira vamwe. Amai Vhiki Mlilo Maponga vanoti kuti kusagadzikana kwepfungwa mune vechidiki kupere vanofanira kutanga vadzidziswa zvizere nezvechirwere ichi.
Kazhinji semaZimbabwean semaAfrican takangonzwa kuti mental health pfungwa dzedu dzinobva dzamhanya kufunga munhu arasika njere. But mental health ndinowanzoti nini, mental health yakafanana nekutemwa nemusoro. Kuti uzorapa musoro iwoyo unofanira kudila nekuti chikonzero chaita kuti musoro wako uteme ndechipi.
Amai Maponga vanoenderera mberi vachikurudzira vechidiki kuti vatsvage rubatsiro nguva ichipo kana vachiona sekuti vari kushushikana mupfungwa.
Tsvaga munhu anotembeka aunokwanisa kutaura naye maissues ako awinawo muupenyu. It's not issue yese ine mayouth ese ine one blanket issue.
Zimbabwe ine vechidiki vanoraudzira zvikamu 63 kubva muzana 66%. Sangano reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization rinoti kuzviuraya kuri pachinhano chepiri kana kuchitariswa zvinonyanya kuuraya vechidiki vane makore ekuzvarwa anosvika pagumi nemapfumbamwe, richiti zvinonyanya kukonzerwa nekushushikana mupfungwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the voice
of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende Gabon inoti iri kushushikana nekuvharwa kwematare amagistrate munyika iyi, sezvo vatongi vari kuramwa mabasa vachiti mari yavari kutambiriswa ishoma. Mamagistrate emunyika iyi ave nemwedzi achiramba kurudziro yehurumende yekuti vadzokere kubasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa. Izvi zvinonzi zvave kukanganisa zvikuru vanoenda kumatare nenyaya dzakasiyana-siyana dzavanenge vachida kuyananiswa kana kupomerwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakazivisa nezuro kuti kana Hamas ikasaburitsa muhusungwa vose vayakatapa nemugovera masikati vanenge vasisatsigiri chibvumirano chekumbomisa hondo pakati pechikwata ichi neIsrael. Izvi vati zvichapa kuti kurwisana kutange zvakare, asi vati zviri kuIsrael kuti ibude muchibvumirano ichi. Nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira hurumende kuti isaite zvekutyisidzira vemabhizimusi kuti vaendese mari dzavo kumabhanga, dzichiti kuita izvi kunogona kutowedzera matambudziko munyika pamwe nekukonzera kuvharwa kwemabhizimusi akawanda. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa svondo rapera nagavhana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mushayavanhu ekuti vamwe vemabhizimusi vari kuchengetera mari dzavo mudzimba vasingadziendese kumabhanga kwadzinofanira kunge dzichibatsira nyika. Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti havafunge kuti kutyisidzira kana kuvhundutsira kuri kuitwa navamushayavanhu kunoita kuti vemabhizimusi vatirimuke.
Chechipiri ndechekuti hauziye kuti mari itange ichishanda mangwana ndeipi. Kana zvinhu izvozvo zvisina kujeka, pana ita dambudziko.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti panofanirwa kuve nekutaurirana pakati pevemabhizimusi nehurumende, kwete kuita masimukati enzane avanoti ari kuitika pari zvino.
Saka mukuita masimukati enzane namabhizinesi kuri kuita hurumende, mabhizinesi anogona kuita iya inonzi de-risking, iya yokuti vanovhara sezvatiri kuona vana okay, vana okay mati, vana N. Richards. Saka pakuvhara ipapo unoruza ndiani? Unoruza vanhu nehurumende, nokuti vanhu vanorarama namabasa, hurumende ichirarama nemitero yainotora.
Asi nyanzvi mune zveupfumi varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti munhu wese nemakambani ose vanosungirwa nemutemo weBank Use Promotion Act kuti vaendese mari dzavo kumabhanga, vachiti basa remari idzodzo nderekuti dzishandiswe nemabhanga pamwe nekupiwawo kune veruzhinji vachishandisawo, kwete kuchengeterwa mumagaba.
Izvi hazvifadzi bhanga guru rehurumende. Saka vari kuti aiwa, hatiindi hedu kunosecha kuziva kuti chii chaunacho nechii chaunacho, asi tinongoonaka kuti bhizimisi rako raunoita iri nezvaunotengesa nekuwanda kwazvo haungamboyu unoisa mari 2 cents idzodzo kubhanga. Saka izvozvo zvindo zviri pamurawo.
Vagwanyanya vanoti nyika dzinosimukira kuburikidza nekushandiswa kwemari dzevanhu dzinenge dziri kumabhanga, kwete kuti mari idzi dzishande dziri kunze kwemutemo.
Saka tiri kuda kungodzokera pamirawo, tinoda kungodzokera pachimiro chakanaka chinofambisa nyika sedzimwe nyika dzese dzepasi rese.
Asi zvinoitika here izvi zvekuti makambani nevanhu vaendese mari kumabhanga? Nyanzvi mune zveupfumi vari munyori anoona nezvemari mubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vanoti kuti izvi zviitike hurumende inofanirwa kutanga yadzosa chivimbo kune veruzhinji, sezvo kumashure uko vanhu vaingomuka mari dzavo dzaive kumabhanga dzadyiwa nemuchenje dzisisina chibatsiro.
Saka vanhu vakaluza mari yakawandisa mubanking system. Saka handifunge kuti interest payments on savings and time deposits announced why achata make a lot of difference. Vanhu attitude yavo towards formal banking is still negative. Panotoda confidence. That's why Reserve Bank statement also inotaura nenyaya yekuti pada kuti confidence levels it were improved. So pari zvino it's a wait and see attitude. Handifungi kuti zvichakonzeresa kuti vanhu vamhanye kundoisa mari mumabank.
Dr. Mushaya, vanhu vakati kunze kwekuzvishevedzera mbavha, kuchengetera mari mudzimba kuchikorwawo mutemo weAnti-Money Laundering Act, uye vakati boka reFinancial Intelligence Unit harisi kuzoramba rakapetera maoko richiona izvi zvichiitika. Zvasarira kuona vemakambani nevanhuwo zvavo vari kupomerwa mhosva yekuchengetera mari mudzimba kuti vachatorawo matanho api. Vovhara mabhizimusi here kana kuti voendesa mari kumabhanga kwavanoziva kuti dzinodyiwa nemujuru? Yave nguva yenyu vateereri yekuti tinzwe zvamunofunga.
Hello pa Studio 7, hello mukumajunga, makadi munofara here? Isu tinofara. Chinotirwadza chino, ani tinongonzwa kuti vana Chivayo vari kudoneta mari dzakadai dzinotyisa motikari dzakadai. Nyika inoi yakamira zvayakadai here? Mukatarisa iyeno tikapinda mumaguta muHarare chaiyo chaiyo, tiri kuona zvirema zviri kutozviitira zvisina kana chekuita. Vari kutotambudzika kushaya kuti vanoonawo 2 cents papa achitozvitengesera mabhanana iye kana kuti mazepe chaiyo chaiyo iye munhu akatoremara zviri zvisina kana nekutadzawa kudhonetawo kuti regedzai ndikwanisiwo kuita zvakadai. Chokwadi zano yatiomera, tapota dai yakwanisayo kungobvumayo kuti ngaichibvayo zvipere tatambudzika isu.
Masikati masikati akanaka pastudio seni pano. Ndinozi Mabhera. Takataura kudhara zvanchimboti, unoziya kana ukapinda panhangire pachigaro zviyazvo, ukasoshandisa chiumwari uchiita chiutsinye, chiutsinye ndechinomhanya chindokubata futi chokugura soro. Hamunangagwa kana vava kuvengwa ngevanhu vavo, vanhu ndo vari kusaidi ravo, vachashaya kuti saka ndoenda papi, because esi takagara tido kuzvitaura kati nochingodzinukwa sisi kada kutaura yourawa voiswa majere. Asi unozoona kuti vanhu vounochengetana navo ivavo muna vanozopanduka kuona kuti zvaunoita ka. Geza uyu anenge ane mweya wamwari uyu, geza murume anonziki avageza, because vakaona kuti no, zvanyanya. Izvo zvakadzingirwa mugabe zvacho pachituru, ndizvo zvakuitwa namunangagwa wese.
Pastudio 7, pastudio 7, yaa. Ndakato kutitiza, ama kutindipinde uko kulife talk uko kuyantirampira, antina muna kutireceive uko. Right, ndaido kuti kuna Mr. Mavata.
Tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa cheve chidiki chethe connection na 8 p.m. apo tiri kutaura nevechidiki nezvenyaya zvidzidzo zvisiri zveumhizha neumhetura. Panguva iyo dzidzo yanangana nekusimudzira zvidzidzo zvakaita science, technology neengineering. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemina Gibbs Dube.